ndakaubiwa muromo wangu sikanzishandisa omwana ndakaubiwa muromo wangu sikanzishandisa omwana simbare ubenyu kunyangwe rufurire mu muromo wako simbare ubenyu kunyangwe rufurire mu muromo wako zone tazo mese sa shandisa muromo zinake zone tazo mese sa shandisa muromo zinake ndinzwe ndinzwe muromo wangu ibenzura yenyanzi
muromo wangu
imbane ni muromo wangu ibenzura yenyanzi sandino taura soitika muromo wangu ibenzura yenyanzi
muromo wangu
muromo muromo wangu ibenzura yenyanzi taura soba zaendeka hakuna chinoramba kuna chinogosha nemuromo wangu ndinzwe ndinzwe
muromo wangu
ibenzura yenyanzi
muromo wangu
imbane muromo wangu ibenzura yenyanzi
muromo wangu
chanino taura choitika muromo wangu ibenzura yenyanzi
muromo wangu
muromo muromo wangu ibenzura yenyanzi
imbane
ni muromo wangu ibenzura yenyanzi
muromo wangu
ndinze ndinze muromo wangu ibenzura yenyanzi
muromo wangu
chanino taura choitika muromo wangu ibenzura yenyanzi
muromo wangu
iyo muromo muromo